Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 31 Chibabu May 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabayirwa nhomba yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe ane mazana manomwe ane makumi mashanu nevashanu 670,755. South Africa inosimbaradza mitemo yekurwisana nechirwere cheCOVID-19. Nhasi America inocherechedza zuva rekurangarira magamba akafira America. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana akafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro, zvinoreva kuti vanhu vakafa nechirwere ichi vachingove chiuru chine mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevana 1594, asi vanhu gumi nemumwe 11 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayirwa nhomba yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe ane mazana manomwe ane makumi mashanu nevashanu 670,755. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaimbotungamira chipatara chichitungwiza Dr. Enoch Maida kuti tinzwe maonero avo.
Hurudziro yokubayirwa nhomba kana kuti vaccine yeCOVID-19 yakakosha uye inoramba ichipiwa nokuda kwokuti utachiona uhwa husati hwapera pasi rose. Totoona kuti kune dzimwe nyika kune dzimwe mhando dzeutachiona hweCOVID-19 hunenge huchitoonekwa uye hunenge huchibatwa muna vanhu vanenge vatatapura utachiona hweCOVID-19. Saka zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba yeCOVID-19.
Ko Dr. Maida, vaya vanenge vabayiwa nhomba asi vozobatwa nechirwere ichi zvinenge zvichifamba sei? Mungatsanangura here ipapo?
Nyangwe vakabatwa noutachiona uhwu, asi vanenge vatovana masoja emumuviri atinoti maantibodies anokwanisa kubatsira kurwisa utachiona ihwohwo kana hwapinda mumuviri, uye zvinoita kuti vasarwara nokuda kweutachiona ihwohwo kana kuva nemasymptoms anganyanya kuvabata zvingaita kuti vasvike pakurwara kana pakuda kutobatsirika vaiswa muchipatara kana kutofa nokuda kweutachiona ihwohwo.
Pane ongororo dziri kuitwawo nezvechirwere ichi dziri kuti kudii, sezvo tiri kuziva kuti chava nenguva chiripo chatodarika gore? Zvii zviri kubuda mutsvakurudzo idzi?
Taona kuti vazhinji vanoongorora utano hwevanhu vabatwa neutachiona hweCOVID-19 nyangwe kunyika dzakasiyana siyana pasi rose vanotoona kuti vaya vanenge vabayiwa nhomba vapiwa madhose akakwana, vanenge vava namasoja omuviri akawanda zvikuru mumuviri mavo anoita kuti vakwanise kudzivirira urwara nyangwe vachinge vabatwa noutachiona hweCOVID-19.
Zvakakosha sei izvozvo kumhuri yeZimbabwe?
Zvakakosha nyangwe munyika yekwedu yeZimbabwe nehurudziro dziri kungoitwa kuti vanhu vabayiwe nhomba yeCOVID-19 uye vachipiwa madhosi ose akakwana uye vachinzwisisa kuti kusvika tasvika paya patingati panonzi pahead immunity pokuti vabayiwa nhomba yeCOVID-19 vawanda chose kudarika nyangwe vasina kubayiwa.
Kukwekwe kwakawanikwawo kamwe kamhando kechirwere cheCOVID-19 ikaka kana kuti imwe variant iri kuuraya vanhu kuIndia. ndeipi imwe chenjezo ya mungada kupa vana ve Zimbabwe parizvino Dr. Maid?
Zvakakosha kuti vanhu varambe vachipfeka mamaski, zvakakosha kuti vanhu varambe vachisanitizer, zvakakosha kuti vanhu varambe vachigeza maoko avo nemvura ine sipo, zvakakosha kuti vanhu varambe vachiita yatinoti physical kana kuti social distancing, uye kuti vasangoungana pose pose zvisina tarisiro zvekuva neuwandu hunenge husingatarisirwi kana husina kutarwa.
Avo vange vari vaimbotungamira chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa vasimbaradza mitemo yekurwisana nekupararira kwechirwere cheCOVID-19 munyika yavo. Izvi zvinotevera kuziviswa kwekuti vanhu zviuru zvitatu zvine mazana manomwe nemakumi mana nevashanu vakabatwa nechirwere ichi zvondo rapera reoga. VaRamaphosa vakati kubva nhasi muvhuro vanhu havachabvumidzwa kufamba-famba pakati pemaawa a11 o'clock manheru na4 o'clock mangwanani. Vachiti zvakare vanhu vanopfuura zana havachabvumidzwa kuungana muimba kana muchivakwa chimwe chete. Vachiti kuungana panze kunongobvumidzwa kana vanhu vasingapfuuri mazana maviri nevashanu. Vanodzidzisa paTshwane University of Technology Dr. Ricky Mukonza vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inofanirwa kutarisisa zviri kuitika muSouth Africa kuti chirwere ichi chisaita muZimbabwe zvachiri kuita muSouth Africa.
Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaRamaphosa vakatura nhauro madeko vachitaura kuti nekuda kwewandu wevanhu vari kubatwa nedenda reCOVID-19 wawedzera, nyika yakuenda palevel lockdown level 2 kubva palockdown level 1 yayanga iri kwechinguva chapfuura.
Kana makazvitarisa izvi zvinorevei Dr. Mukonza?
Izvi zvinoreva kuti pane zvakawanda zvakufanira kuchinja pamaitiro ezvinhu pavanhu vari muSouth Africa. Chekutanga chandingade kutaura ndechekuti vanhu makungano anoitwa makavakiridzwa havachatenderwi kudarika nhamba ye100, vakambenge vachinzi vanofanira kusadarika 250, asi izvi zvaakunzi hayo 100 chaivo havafaniri kunge vachidarikidza. Makungano epanze havatenderwi kuva nhamba inodarika 250. Saka izvo zvinokuratidza kuti hurumende iri kutora mamiriro ezvinhu nenzira yakaomarara. Chechipiri, kefiu yadzoswa. Kefiu iri kunzi kutanga na11 PM kusvika na4 AM. Hakuna munhu anotenderwa kufamba kunze kwevashandi vanenge vachinzi avava vanosungirwa kunge vachifamba nguva idzodzo. Vemabhizimusi akaita semarestaurants nevanotengesa hwahwa vemashabhini vari kunzi na10 manheru vanofanira kunge vavhara mabhizimusi avo. Imwe nyaya yavazotaurawo inyaya yekuti South Africa yapadanho repamusoro panyaya yekubaya majekiseni kuvanhu kuti vadzivirirwe pautachiwana uhwu, kana kuti vagone kusimbiswa kuti vasakanganisike zvakanyanya neutachiwana hweCOVID-19. Ndo zvimwe zvataurwa nemutungamiri wenyika.
South Africa iri kutadza kudzikisa uwandu hwevanhu vari kubata nechirwere ichi here?
South Africa iri kuzama nepese pairi kugona kuti uwandu hwevanhu hweCOVID-19 kana kuti vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 vahudzikire. Asi chatiri kuona ndechekuti chirwere ichi chiri kuramba chichiti dzokei. Ndokunga vanhu vanenge vavarayirwa, dzimwe nguva havachapfeka mamaski, dzimwe nguva pane zvimwewo zvinenge zvichiitika zviri kuita kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huwedzere. Kunyanya mavhiki apfuura aya zviri kuonekwa kuti kana ari kubatwa nechirwere ichi vari kutowedzera vakatonanavira zviuru zvina pazuva regarega vari kunzi vatsva vabatwa nechirwere ichi iwaya manumbers asingafadze nekuti zviri kuratidza kuti chirwere ichi chiri kutoramba chichienda kumawere uko kusiri kudikwa neSouth Africa yavari kuti third wave vari kuti aiwa inenge yasvika.
Dr. Mkonza, zvakataurwa navaRamaphosa zvinobata Zimbabwe sei uye chii chinofanirwa kuitwa neZimbabwe yakatarisa zvaitwa navaRamaphosa izvi?
Zvakataurwa navaRamaphosa zvinobata Zimbabwe chaizvo nekuda kwekuti tinoziva kuti pakati peZimbabwe neSouth Africa pane kudyidzana kuripo pane zveupfumi pane zvekugarisana nezvematongerwo enyika uye vanhu vanofamba kubva kuSouth Africa vachienda kuZimbabwe uye kubvawo kuZimbabwe vachienda kuSouth Africa. Saka kuipa kwezvunhu munyika imwe kunotokonzeresa kuti zvinhu zviipe mune imwe nyika yacho. Saka kutoitwa kwaitwa navaRamaphosa vachiratidza kuti zvinhu zviri kuipa muSouth Africa zvinofanira kutoshungurudzawo vatungamiri vekuZimbabwe.
Avo vange vari vanodzidzisa paTshwane University of Technology kuSouth Africa, Dr. Ricky Mkonza, vari parunhare neStudio 7. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mana nevana 38,944 vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nomumwe 36,591. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana 60% senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kumbanzio kuti wedwe takutoona bato redu guna vatungamiri vedu ana Chamisa vakunyora pamatwitter nepamafacebook nepaya vachiti register to vote. Ko toenda futi here maelections ya2023 vedu pasina kuitwa mareforms, electoral reforms. Zvakanaka here, zvinobatsirei kuti tiri kundonzi tiregister kuvota isi vasina maelectoral reforms ari kuitiwa? Ati hakusi kungodzokorora zvakaitika kare here uku? Ndibatsire iwo ipapo, ndine mari dzamaridza kuJoburg.
Ah, zvandishamisa ini ndakasvika pakliniki yepamuteyo kliniki ndichida kundotorawo mushonga wangu wevaccine yecovid kanzi hapana. Ndabva apo ndikaenda kuri pangwana kliniki zve vakasvika zvokanzi hapana. Saka hatizotitoiwanepi vaccine yedu kumaruzevha uko. Tazvimirisira kuti tibaiwe vaccine mara vaccine yacho hapana. Saka hatizodi toitawo seiwo isu varombo tiri kumaruzevha tofawo here necovid nekushaya vaccine. Ngavatiitirewo serious nekuti vanhu varidouya vakawanda vachitoishayiwa vaccine yacho ikoko. Saka hatibatsireiwo pastudio 7 iwo.
Makandi vashamarari vestudio 7 mukomanda nomukawande namukomajonga kandimire. Ndoda hangu kumbobvunzavo kuti purezidendi wevanhu, purezidendi wangu, purezidendi wedu MDC Alliance vachamisa variko here vanyanya kunyararisa purezidendi wangu? Vari raiti havo here kwavari ikoko? Vanombobudawo vachingoti mhorosavo isu sevana vavo tikagarisa tisinganzwiwo purezidendi wedu achitaura. Tinenge totongofunga kuti chii chiri kumboitika ikoko. Vachamisa woye, vana venyu isu takusuvaiwo, kana kungobudawo pamhepo mongokosorawo toziva kuti muriko.
Kazuvai vashamarari vestudio 7, ini ndinotenda mashoko akataurwa navaziyambi. Zvakaitwa navaziyambi zvakangozadzikisa chete zvaigarawo taurwa neopposition nemapato akazvimirira vose nemacivic groups ne the international community kuti judiciary system yedu yaitwa captured ne ZANU-PF. Zvakataurwa navaziyambi zvakabudisa pachena kuti ZANU-PF behind the scenes vari kutyisidzira majaji, ndosaka vanosungwa vamwe vachinyimwa bail, vamwe vanosungwa vasina kana macharges avari kupiwa asi vachigara mutirongo kwenguva yakareba vasati vatongwa vasinyimwa bail. Sazvataurwa navaziyambi zvabudisa pachena hunhu hweZANU-PF kuti ndo zvairi kuita behind the scenes. Uye ndinotenda vatongi vedare guru reHigh Court apa vakaramba kutyisidzirwa vakamira nebumbiro remutemo sezvariri.
Taomerwa isusu vanhu vari kuno kuSouth Africa. Zita rangu ndinonzi Queen. Ndanzwa kuti kabhineti yakagara pasi ikati munhu wese achapinda ikoko achazenge achienda kukwarantaini. Mubvunzo wangu kuna mai mutsvangwa ndewekuti vachatiunzira here mapasipoti kuno? Ngavachingoita kuti matikorekta nemapasipoti edu kuZimbabwe consulate, nekuti mafomu tinawo kudhara. Titori murod kuda kuuya ikoko kuzosubmita mafomu, nekuti anosubmitwa ikoko. Saka handizive kuti kabhineti zvayakafunga mutongo wayoyo wayakaita kuti yakanga inyatsofungisisawo here kuti ruzhinji rwevanhu ruri kunze kwenyika. Ende mapasipoti eruzhinji rwevanhu akaexpire. Ende gore rino tiri kufanirwa kuisirwa mapemiti. Pasipoti haiswe pemiti haiswe papasipoti yakaexpire. Saka zvichafambiswa sei? Ngavatitaurirewo ipapa mai mutsvangwa, tinoda kuti vatipindure vanhu vari kunoku. Ndakamirira munhu wese ane pasipoti yakaexpire. Ndinoda kuti amai mutsvangwa vatipindure kuti tichaita sei. Ngavaregedze kutiomesera. Toregedza kuuya ikoko. Gore rakapera takatadza kuuya nelockdown futi. Gore rine totadza kuuya. Tine vana vari ikoko, tine vabereki vari ikoko. Hamusi kubvuma futi kuti tumire grocery ikokoko muri kuritora. Muda kuti tirarame sei? Chirudzii? Imbonditaurirai amai mutsvangwa.
Ndinonzi Konsili yakapoka, ndirikufona ndiri kujopeke. Inini ndiri kunyanyorwadziwa panhau yemaschool fees. Maschool fees nemari dzekurejista magrade 7, mafomu 4 nemafomu 6 dzakabuda. Ende zviri kundirwadza kuti mari idzodzo dzakawandisa. Dzakawandisisa. Zvokuti mari iyoyo vari kuitaura zvavo kuma RTGS, but ukazotora ukaisa kuma US dollars, imari yakawanda. Ende zvinhu zviri kurwadza. Zvinhu zviri kurwadza kuti hurumende iyi iri kuda vanhu here kana kuti iri kuda kuondonga upenyu hwevana nevabereki zvese. Tiri kurwadziwa, hatizivi kuti hurumende iyi, hurumende iyi kaiyi kaiyi. Hodweka, hurumende ngainzwire vanhu tsitsi iyi. Ngainzwire vanhu tsitsi, ndo yapanyaya dzekuma bhodha uku. Iye zvino ndo inoramba yakangoti shishita kuvhara bhodha, shishita kuvhara bhodha. Iyo iri ndiyo nyika iri kutotambura, iri kutotambudzika. Pachinzvimbo chokuti tuvaise mutemo wokurerutsira vanhu kuti vapinde vachibuda. Hakuna nyika ine vanhu vasiri kufamba. Vanhu vari kungopfekawo mamasiki avo, masanitaiza vachidii. Saka izvozvo zvinokoniwa here kunzi zviitike muvanhu vari mubhazi vachienda kunyika dzavo vachidzoka, vanotenga nekutengesa vachipinda vachibuda. Vanhu vakapfeka mamasiki vachisanitaiza vachitedzera mutemo wecovid. Covid iriko ende iriko zveshuwa, but ngavaisewo mutemo wekuti vanhu vafambe. Ndatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Thank you. Chikwata che Zamalek cheku Egypt chakaraka sha chikwata che Union Sportive Monastirien cheku Tunisia nezvigodzwa 79-63 pamutambo wema finals we Basketball Africa League wakatambirwa mukigali ku Rwanda nezuro Maneru. Mutungamiri we Zimbabwe Basketball Union vajo Mujuru vanoti vakafadzwa neunyanzvi hwakaonekwa muzvikwata zvese zvakatamba mumakwikwi aya. Mapigwi aya akatanga vhiki rapera uye ane zvikwata gumi nezviviri zvichikweshana mumakwikwi ange achitsigirwa neNational Basketball League yoku America yakabatana neBasketball Africa League. Akaandika kutanga makwikwi aya achiitwa. Vamujuru vanoti hurumende dzemuAfrica dzinofanirwa kudzidza kubva kuRwanda pamusoro pematambiro anoitwa makwikwi akadai sezvo ane mukana wekuunza hunyanzvi nehupfumi munyika dzaanotambirwa. Vanoti shuwiro yavo ndeyekuti makwikwi aya paachazoitwa munguva inotevera awanikwe achisanganisirawo madzimai. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 achitaura nava Mujuru.
Basi wapera kukigali anu pa munhu wese hope nekuti basketball iri kuramba ichisumuka akusiya munhu wese achiona kuti vision ine FIBA Africa ne NBA yekuti basketball league ite one of the biggest leagues in Africa, maybe next to football for now and perhaps better than football in the near future. Zvinenge zvichaitika bwedzine bora iranga richinakidza and it was well marketed and the response yaona inga ichinakidza as well as support yaipiwa ne government of Rwanda towards this year ratidza kuti mamwe magovernments ese kuti this is the support we need to give all my sporting associations kuti bora riite mukurumbira as well as contributing towards sports tourism and sports in Rwanda and Africa.
Maona sei mutambo wekupedzisira we Zamalek ne team yeku Tunisia.
Game of Zamalek ne team yeku Tunisia, I think regarding game regarding quality pamusoro. Zamalek yagara yaratidza from the beginning kuti team inogona basketball. Kana iyo team yeku Tunisia, 3-2 dzakagara dzaratidza chikotanga kuti matima aigona basketball. Chi paramidza ne yazvita number 3 Petro Tuluanda yeku Angola. Iyo ndiyo ngere timo ngere pamwe pangu inini pamwe maZimbabwe ndakawanda because the team atinoziva vanhu atinosupera navo tichitamba tese musame confederation kuno ku Southern Africa. But all the same, I think zvaitika nemawinira azvira team yeku Egypt, it's really also going to show kuti that's how much we need to work as clubs in Southern Africa, as clubs back home.
Tichiona kuti akandike kutanga tournament iye Basketball Africa League ichiitirwa kuAfrica uyezve ichitanga kutambirwa kuRwanda, imi zvinhu zvamungadawo dai hurumende yakateerera pari zvino kuti vanzwe panyaya yemutambo iwoyu webasketball?
I think this is a good lesson for everybody, whether we're hurumende kana kuti vemu civil society, vemu corporate society, and even the sporting society itself. Kuti zvaitwa kuRwanda ndicho chinoshamisa. There is a value in supporting sports because sport really does eventually contribute towards GDP yenyika zvokutodaro. Saka I'm sure vehurumende yedu zvinhu zvaari kutarisa ende zvinhu zvaari kuti mangwana vakangowana opportunity, I'm sure vanoitora.
Tomboonazve makataura imi kuti maida kuti dai bhora iri netournament yaizowanikwawo ichiunzawo madzimai mukati, mungaenderere mberi nenyaya iyi?
Basketball Africa League itoramiti yakanaka. Itoramiti iri kuunza a lot of value in terms of growth ye basketball kuAfrica. But one of the challenges, I call it a threat, that we are seeing because yauya iri kuvarume chete. And as a result, isu tatotanga kuzoona kana kumusha kana kuno kumaregions mamwe. Ekuti the challenge or the threat with that would be that my clubs mazhinji atatanga kuinvest more kumabhora revarume. Ndetanga kukusapota bhora ravarume kwendora ane rwara ndora akupa kurumbira kunyika bhora ravarume. As a result of that, kutanga ndonoka kuzirealize chekasika kuona kuti bhora redu remadzimai richatanga kudzika.
Avo vange vari mutungamiri weBasketball Union of Zimbabwe vajo Mujuru vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Na Nasi mu America izuva rokucherechedza zuva rekurangarira nekukudza magamba akafira nyika yeAmerica kana kuti Memorial Day. Kubva mugore ra 1971 zuva iri rakatarwa sezuva rekuzorora kucherangarirwa vechiuto vakafira nyika ino. Zuva iri rinocherechedzwa mufuro wokupedzisira wega wega mumwedzi wa May kana kuti chivabvu gore rose rose. Tabata chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reNorth Dakota vatawanda dzokora kuti vatudze zvavanoona nezvavanoziva nezvezuva iri.
Ari memorial ratiri kupemberera kuno nhasi izuva rakamiswa kurangarira vanhu vakafira nyika ino yeAmerica. Magamba akafira nyika ino yeAmerica kuti isununguke, saka vanoicherechedza. Yakatanga mugore ra1977, kunyange zvazvo kubva kuma1865 vaingogara pasi vachitarisa zvainge zvaitwa nemagamba emuno kubva kuhondo dzairwa ipapo.
Rinokosheswa zvakadini zuva ranasi?
Aiwa, muno rinokosheswa nekuti tikati rakafanana nekumusa nezuva redu rinonzi remagamba 11 August, Heroes Day. Kuno ukuwo ndo equivalent yacho yeHeroes Day, asi vanhu vemuno vanoikoshesa nekuti rinokosheswa nevanhu vehurumende, rokosheswawo zvakare nevana vacho veAmerica, nekuti vanhu vemuAmerica vari kuona zvinhu zvakafirwa nevanhu. Vanhu vakaenda kunorwa hondo dzese dzavakarwa muno muAmerica, vachirwira kuti vakwanise kupinda musarudzo vese zvakafanana, pasina kunzi uyu mutema kana kuti uyu mudzimai. Vese iko zvino vane kodzero idzodzo. Tinoonawo zvakare kuti vakaenda kunorwa vachirwira nyaya yekuti vakwanise kuwana mukana wokutaura zvavanenge vachida, inonzi freedom of speech. Vakaendawo kunorwa kuti vakwanise kupinda mumapato avanenge vanzwa vada, inonzi freedom of association. Saka tiri kuona kuti kodzero dzese idzi dzakafira vana veAmerica vari kudziwana. Saka vana veAmerica, vanhu vemuAmerica, nesuwo vauyi tinotofarawo. Vanofara nekuti zvavakarwira zviri kuonekwa. Vanhu vese vanenge vachifara, hurumende inenge ichifara, vanhu vachifara. Ndopanobva panyaya kusiyana nemuno muAmerica kuti vose vana veAmerica, vatungamiri nevatungamirwi, vari kuona zvakafira vanhu.
Zuva ranhasi iri rinocherechedzwa sei muAmerica?
Kuno kunenge kuine mabiko kwese kwese. Vanoenda magavhena anoenda kunzvimbo dzavo kunovigwa vanoremekedzwa, kwakavigwa magamba. Tichatoonawo vaBiden vanenge vachiendawo kwakaenda kuno kwakavigwa magamba emuno muAmerica, vachinotaura ikoko. Vabvako vobva vaenda kumabiko vonodya zvavo vachizadzikisa zvavanenge vaswera vachiita.
Inini chari cherechedza sei kwenyu kuDakota uku?
Isu tichangoendawo kuzvinenge zvichiitwa nagavhena vedu. Tonounganawo ikoko, tonomirawo ikoko takapfeka mamaski edu tichiteerera zvavanenge vachitaura.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reNorth Dakota muno muAmerica, vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota kwakare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave 670,755. South Africa inosimbaradza mitemo yokurwisana nekupararira kwechirwere checovid-19. Nhasi America inocherechedza zuva rekurangarira magamba akafira America. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.